brazi redu rinonzi Chirandu. Zita rekuti Chirandu rinobva pamutupo wedu tiri wana moyo Chirandu. Saka takafunga kuti petakaita brazi iri tiremekedzewo mutupo wedu nekupa zita iri kubrazi redu.
Brazi renyu iri riri kupi uyezve makafunga sei semudzimai kuti mutange kuita zvekurima imo muno muAmerica?
Brazi redu riri munzvimbo inonzi Dickerson muMaryland. Ndingangoti handingati takaenda tichitsvaga kutenga brazi. Makore akapfuura ndingangoti 5 years dzakapfuura ndinofarira zvedzimba kwazvo, saka ndinoenda kuno anonzi maopen house kunenge kuchitengeswa dzimba. Ndakangoonawo imba ndakati imba yakanaka yandinomboona. Bva ndanoona asi ndikabva ndawirirana zvikuru neuyo aitengesa imba, agent aitengesa imba. Bva tangotanga kutaura ndikati nzvimbo ine yakanaka fani, asi pari kudhura, ndokuda hangu kanzvimbo yekuti ndizoita ka tea house. Inowe idea yandakagara ndinayo yekuti zvauzoita ka tea house. Zvikanzi tichakutsvagira nzvimbo yakadaro, asi inini pendaitaura ndaifunga kanzvimbo kadiki kasinganyanyodhura. Kubva patopera makore anopfuura mashanu, umwe wemusi tatowo mulockdown ino tamucovid, nguva dzecovid ino, ndakazonzwa ndakufonerwa zvikanzi pane nzvimbo yendavana yekuti ukaita tea house yaiko pano, pane mavhiews akanaka zvakanaka zvikuru. Kubva ndaenda kunoona, zvino ndakaona nzvimbo iyi iri purazi, asi ndakafarirawo nzvimbo yacho nekuti kumafura mhepo, kune makomo, kune mabeautiful views of the sunset. Ndakangozwa mwoyo wangu uchifara ndasvika ipapo, asi ndakazoona kuti ipurazi ranga ratori purazi rewaichengeta mumbi. Takangonzwa mwoyo wedu uchifara. Ndakatenga purazi rine mukoma wangu anogara kuNorth Carolina, kwaanoticha paunivhesiti ikoko. Kubva tataurana kuti aiwa nzvimbo yakanaka, kubva tatenga. Asi sezvo iri nzvimbo hombe dani taitarisira, takangoona kuti zvefarming zvacho ndo zvakanaka, nekuti takabva tangoitawo maidea kuti vanhu vekumusha kumusha kwedu kuZimbabwe pane zvinhu zvavanoshuvira zvavasingawani kumaregular shops ari around. Saka tikati aiwa ngatirimei, even zvimwe zvetichada kuita zvetea house neinei tozoitira kumberi uku, asi tiri pakurima.
Nzvimbo iyi yakakura sei uyezve pari zvino muri kurima chii?
Nzvimbo iyi yakakura tingati 26 acres, just slightly short of 26 acres. Iko zvino takarima chibage on about 5 to 6 acres zvechibage. Takarima chimwe kutanga muna May, chimwe tikazorima muna June, chimwe tikazorima muna July. Saka zvichange zvichibva nguva dzakasiyana-siyana. Takaisawo zvimwe zvinenge derere, tikaisa mungora. Isu kwatinobva kwedu kwarusape tinoti mutikiti. Tikaisa mutikiti wakati wandei and also uri madifferent stages, ekuti tinomwe takasoisawo tichangotanga. Every month tinoedza kuti tiise mungora, nekuti ndo chinhu chinonyanya kudiwa nevanhu vakawanda vekumusha. Ndocho vanowanza kwangonzwa kuti mubora. Takamboisa zvana repi nana kovo zvaitengwa, asi zvainyanya kutengwa mubora. Asi tichaisa futi netsunga, tatine tsunga rakapera neiyo kovo neinei tichazodzokorodza futi. Asi pari zvino tine spinach yekumusha, mubora, derere nemhiripiri nemadomasi, ndozvatinazvo pari zvino.
Magara muchiita zvekurima here izvi, kana kuti muri kuzvigona sei imi muchiendawo kumabasa amunoita zuva nezuva?
Ndagara ndinofarira zvekutamba nevhu, asi handingati ndairima pakakura sezvo takuita iko zvino. Ndaingoitawo kagadheni kangu kemaflowers, ndandinewo futi kaallotment kangu asi kadiki diki kendai nchingoita muriwo neinei, asi pasina kukura zvikuru. Asi zvamurungotaura izvo zvekuti ndine basa full time and mukoma wangu ane basa futi full time. Asi mufunge kana wangozvitanga zviri zvino zvaunofarira unongonzwa simba racho. Taikarima tiri vairi, asi ndoda kutaurawo kuti vavakidzani vedu kupurazi ikoko, vanhu vatakakomborerwa nawo kwazvo, vari kutibatsira paka pakutinorima chibage. Vanouya vachitirimira mvura yacho. Hatine dambudziko remvura pari zvino. Pane well yanga iripo nakudhara iri about 300 meters, asi yanga isina pump and nezvekuita zveirrigation. Saka tiri pabishi iko zvino rekugadzirisa izvozvo, and papasinawo futi magetsi, nekuti papasingagarwi, papaingove nemombe chete before tisati tatenga. Tiri kuisa magetsi, asi zvese izvozvo tiri kubatsirwawo futi necommunity yevamwe mafarmers vari surrounding area.
Vanenge vachida kutenga zvirimwa zvamuina zvezvi vanokuwana ikupi?
Vanokwanisa kutibata pafone namba yedu +1 202 277 7206. Ndodzokorodza zvakare +1 202 277 7206. Dickerson iri kune vanoziva nzvimbo ino yeMaryland. Kana uri mu highway ya 270 uchenda ku Frederick tiripa exit 22 and from exit 22 is about 9 minutes kusvika pa prize redu.